manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kuvhumbi 3, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
kuti tinzi vaKristu chikonzero ndechekuti Jesu vakatifira pamuchinjikwa uye kuti tisukwe zvivi zvedu uyezve zvakaita kuti nesuwo takanga tisina kodzero yekunzi vana vaMwari tikwanise kunzi vana vaMwari
vatenderi vechiKristu vanocherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba wokwira Mitambo yebhora yotanga mwedzi unouya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatenderi vechiKristu vacherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi vachirangarirawo nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamwe neutongi husina kururama pasi rose. Nunurai Jena anotipanya yanotevera.
Cherechedza zuva ranhasi vakaungana nevamwe ndiva Clifford Chikuya veSalvation Army. Vachikuya vati zuva ranhasi rakakoshera mutendi wese nekuda kwekuti kufa kwaJesu Kristu kwakaita kuti vakwanise kunzi vana vaMwari uye kurarama kwavo kuchikonzerwa neropa raJesu.
Kuti tinzi vaKristu chikonzero ndechekuti Jesu vakatifira pamuchinjikwa uye kuti tisukwe zvivi zvedu uyezve zvakaita kuti nesuwo takanga tisina kodzero yekunzi vana vaMwari tikwanise kunzi vana vaMwari.
Vachikuya vati kunyange vasina kuungana sezvavanotarisira nevamwe nekuda kwechirwere cheCOVID-19 vati zvakanaka kuti vanhu vazvichengetedze kwete kungomirira kuchengetedzwa naMwari ivo vasina zvavari kuita mukuzvichengetedza.
Isusu takuona kuobserva maCOVID-19 regulations. Tiri kutesta vari kupinda, tiri kumaintaina social distancing, tiri kumaintaina even the size of the crowd iripo kuitira kuti tichengetedze utano nekuti hatingati Mwari vanongotichengeta chete zvisingazvichengetedzewo.
Mumwe mutende weAnglican Church amai Justina Guredema vati zuva ranhasi vanorirangarira sezuva ravakafirwa naJesu.
Zuva ranhasi rakatikoshera pakuti ndo patinorangarira rufu rwaJesu Kristu. Takatifira takanunura kubva muzvivi zvedu saka paakauya kuzotifira ndo patiri kurangarira nhasi.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati zuva ranhasi riri kupembererwa nevanhu vakawanda vari mudzimba nokuda kwechirwere cheCOVID-19. Vati izvi hazvishamise nekuti paseka kana kuti Passover yekutanga yakaitwa mudzimba apo vana veIsraeri vakazviita vasati vabuda kubva muutapwa kuEgypt.
Nokuti iyo paseka yekutanga vana vekwaIsraeri vachitsikunugwa kubva muEgypt vakaiita umwe noumwe mudzimba dzavo kudla kwavakaita paseka yekupedzisira muEgypt vakaita umwe noumwe ari mudzimba dzavo. Saka hazvisi zvinhu zvitsva zvirimo munhoroondo yechiKristu netsika dzechiKristu. Kuti zvinogona kuti vanhu vange vachiita pasika yakadai vari mukati medzimba dzavo.
Reverend Mutata vati zuva ranhasi rakakoshawo nokuda kwekuti kufa kwaJesu Kristu kunobatanidza vanhu kuti vawirirane uye kubatanidza vanhu naMwari. Vatiwo kana vanhu vachirangarira zuva iri vanofanirwa kurangarira nyaya dzekumanikidzwa kufa kusina tsarukano uye nyaya yeutongi husina kunaka munyika dzakawanda.
Uye zvakakoshera vanhu chero vasiri vaKristu nenyaya yokuti kana tirangarira nyaya dzekumanikidzwa kufa kusina tsarukano nyaya yeutongi usakarurama mukati mukati menyika dzese vanoti kana tirangarira zuva irori ndezvimwe zvezvinhu zvatinofunga nenyaya yeGood Friday.
Mumashoko avo ezororo reEaster, mutungamiri weMGC Alliance uye vari mufundisi vaNelson Chamisa vati nguva ino ngaive nguva yekuwana tariro pakufa nekumuka kwaJesu uye kuti nyika irambe iri mumaoko aMwari.
Saka tirikuonawo kuti Easter iyoyi inorakidza simba raMwari, inorakidza rudo rwaMwari, inorakidza chipo chaMwari chatakapuwa chimwanakomana wake Jesu Kristu. Isu sevenyika tiri kuti deitaramba takangosumanga mumaoko aMwari, nyika izvarwe patsva, Zimbabwe to be born again.
Vachamisa vati vanhu vanofanirwa kuremekedza rudo, kuwirirana, kunzwirana tsitsi, kusaitirana utsinye, kusashungurudzana, kusarovana uye kusashorana. Vati vanhu vanofanirwa kubatana kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Nyika ive inoremekedza kudanana, rudo, rugare, runyararo, kunzwira vamwe tsitsi, kusaitirana utsinye, kusasungana, kusazvindikitana, kusarovana, kusavengana, kusanyombana nekushorana. Nyika itarise kumberi kuti tivandudzane nekuti zvanza zvinogezana. Tirivhi nemupimbira gumbo rimwe chete. Ngatibatanei pamwe chete sevana veZimbabwe, tiendese nyika yedu mberi, tigadzire zvinoda kugadziriswa.
Vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter, mumiriri weNorton muparamende vaThemba Moliswa vakurudzira vanhu kuti vachengetedze mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vachiti nzendo dzive shoma sezvo chirwere cheCovid-19 chisiri pazororo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakakomekedza svondo rino kuti mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19 itevedzerwe. Vadzidzi vezvikoro zveboarding vakanzi vagare muzvikoro zvavanodzidza uye vakakurudzira vanhu kuti vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kuchirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inoti vanhu vakawanda munyika vave kuenda kunobayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere cheCovid-19 uye inoti zviri kune veruzhinji kuti vatsigire chirongwa chekuti munhu wese abayiwe nhomba. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Nyange hazvo vashandi veutano, vashandi vehurumende pamwe neveruzhinji vakambozeza kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, zvinhu zvachinja uye vakawanda vave kubayiwa nhomba iyi kuzvipatara zvakaita separenyatwa neWilkins. Uko kuri kubayiwa vanhu pave nemitsetse yakareba yevanhu vari kubayiwa nhomba iyi. Makirinika akawanda ekanzuru muHarare avewo kubaya vanhu nhomba iyi, uye Studio 7 nhasi yaona vanhu vakawanda vachibayiwa nhomba iyi mumisha inogara vazhinji yakaita semufakose nembare. Mumwe abayiwa nhasi vahunizarira dongo vati vaona zvakakodzera kuti vazvidzivirire kubva kudenda iri uye vakanzwa nezvechirongwa ichi. Pane fenyuro yeStudio 7.
Irine ndakanzwa paStudio 7 nemedia imwe pandakatakanzwa paStudio 7.
Mukuru anoona nezvedenda reCovid-19 mumahofisi emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, Dr. Agnes Mahomba, vati vanofara nezviri kuitika uye izvi zvinotevera zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvekushambadza chirongwa chekudzivirira kupararira kweCovid-19. Dr. Mahomba vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kuti munhu wese anoda nhomba yeCovid-19 abayiwe, uye vati zvasarira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi.
Sekutanga kudakaita handiti makawana vanhu vachimbofunga kuti hava vanhu vanenge vasiri kuda tihone zvazoitika manje. Saka zvakutodhipenda nemacommunity. Isu tapakura chirongwa majekiseni tinawo, tiri kuramba tichitenga, tiri kutaura tichina tsao, tichirongotaura nezvazvo kuti ndo aimu yedu iyoyo. Zvasara kune isu mhuri yeZimbabwe kuti tikatora zvatiri kupakurirwa tingatadza nei kusvika kwatinoda kuenda.
Mashoko aDr. Mahomba anouya mushure mekunge gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakazivisa nezuro kuti hurumende yakaunganidza zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica ekutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. VaNcube vakati hurumende ichatenga nhomba miriyoni pamwedzi wega wega kudzamara vanhu mamiriyoni 10 vabayiwa. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati chokwadi kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa hwakwira, vachiti veruzhinji vave kuona kuti hapana dambudziko rakawira vanhu vakabayiwa nhomba iyi pakutanga.
I think vanhu vangouya maoptions avo kuti kubayiwa nokusabayiwa chiri nani ndechipi. Beta ningoisa machances angu panyaya yekubayiwa kuda ndingangodzivirirwe nekuti chirwere chichiripo ichi. So hapana chaichaisi chandingati ichi ndicho chandandanzwa kuvanhu chiri kuvapa confidence. Chimwe chogona kunge chichingoita kuti manhamba akwire ndechekuti zvino vavhura vavhura vapa phase 2. Saka catchment yacho yakurawo kudarika zvayanga iri paphase 1
Dr. Madzore avatiwo unogona kuva mutoro mukuru kuti hurumende ibati chinangwa chayo chekubaya vanhu mamiriyoni gumi.
Panoda munana chaivo kuti tiibate by year end. Chokutanga kuuya kuri kuita mavaccines acho anenge ari kuuya zvishoma nezvishoma. Chechipiri parate yatiri kubaya nayo iyi kuti tisvike 10 million by year end handifungi.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti vanhu vave kutambira nhomba yeCovid-19.
Tinomunoona hurumende yazenge yawedzera inonzi health education. Tiri kuona nomumamupepa nhau kuti tiri kuona nepamaredio pematv paichitaurwa nyaya yekunzi ine anobayiwa ine anobayiwa. Plus iyo vanhu vanoshambadzawo kubayiwa ukokoko vanga vati wandei zvakonzera kuti advocacy yacho kunyanya tikarusha vanhu vachitanga kundobayiwa. Zvakare
kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira, dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti Zimbabwe inofanira kubaya vanhu zviuru 33 kana kuti 33,000 pazuva kuitira kuti ikwanise kubaya miriyoni imwe chete yevanhu pamwedzi wega wega kwemwedzi gumi inotevera kuitira kuti inge yakwanisa kubaya vanhu mamiriyoni gumi. Zimbabwe yakapa mvumo yekuti munyika mushandiswe nhomba ina dzinoti Sinopharm neSinovac dzekuChina, Covaxin yekuIndia neSputnik V yekuRussia. Nhomba dzave munyika iSinopharm, Sinovac neCovaxin. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru gumi nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 10,796 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro, kuchitiwo vamwe zviuru zviviri zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 2,631 vachibayiwa nhomba yepiri. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru makumi masere nezvinomwe zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 87,791. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 17,516. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba kunonzi nenyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashano, kwave kukonzerwa nekuti vanhu vave nechivimbo nenhomba iyi. Dr. Nyashano vanoti mushure mekuona kuti vakatanga kubayiwa nhomba havana matambudziko avakasangana nawo, vamwe vave kuonawo kuti haina dambudziko. Asi vanoti kuti nyika ikwanise kusvika pamamiriyoni gumi airi kutarisira kubaya, hurumende inofanirwa kusimbaradza nyaya yekushambadza nhomba iyi uyewo kuisa makiriniki ekubayira vanhu nhomba mumatunhu ose zvikuru ekumaruwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vanombomirira kuti katimbira akatobayiwa rasiwiki achiri kufamba here? Saka iye zvino vakuonawo kuti vanhu vakabayiwa vaivai vanongoripo. Saka vanhu vanoenda vachiwanda. Hurumende ikangoodha zvinhu zvakatopruvhiwa kare zvakashandiswa kumwe zvinozikanwa nevanhu, vanhu vanozara vachinobayiwa. Saka ikoko yekuchina iyoyo vanhu vaitombomira kuona kuti hakuna here anorwara kana kuti anofa. Ende inonetsa kuti vatange vanhu kunge vachimhanyira vachiita ikoko. Ndo zvimwe chete zvatinotaura izvo kuti kana muchida kuti zvidhu zvenyu zvifambe nekukurumidza muchibaya vanhu nhomba, torai zvinhu zvaakuzikanwa pamaketi, torai zvinhu zvaakamboshandiswa kune dzimwe nyika zvikaonekwa kuti hazvina njodzi muutano hwevanhu.
Ko, panyaya yekushambadzwa kwenhomba muri kuonawo sei? Tingati here kukwira kuri kuita uwandu kune chekuita nekuti nhomba iri kushambadzwa zvakakwana?
Kushambadza kwakanaka zvikuru munyaya yeutano. Asi chimwe futi zvechinenge chiripo ndechekuti kune yatinoti availability iri kuenda here kumacommunities kana kuti iri kungowanikwa pamurehwa chete. Inini ndabva uko kana kuti kwamutoko kuzasuku dzimwenambo ndinoda kubayiwa asi kuti ndikwire bhazi kusvika kwamurehwa handina mari. Saka chinokwanisa kunge chichikwidza vanhu vanobayiwa ndezvekuti ngatitorei vanobaya vange vachiwanikwa pese pese panogara vanhu kuitira kuti tinoziva kuti kukwira matransporti chaiko chaiko vanhu vanonetseka, uyezve kune vamwe vanhu vanogara mukati mechakasara musina nzira dzinosvika mabhazi zvakanaka. Saka zvese izvozvo zvinogona kunge zvichikonesa vanhu kunge vachibayiwa kana kuti zvinogona kunge zvichiita kuti vanhu vabayiwe vakawanda hunge zvinhu zvichiwanikwa pato nepanogara vanhu. Izvozvo zvinozikanwa munyaya dzeutano kuti munogona kushandisa anonzi mamobile clinics. Kusina maclinics kuya kuya kunenge kune vanhu vanogara kure kusina maclinics, kuna anonzi mamobile clinics anokwanisa kufamba achiita izvozvo. Ende zvinhu zvikange zvichiwanikwa pakawanda vanhuwo vachabayiwawo vakawanda.
Tichitarisa pazvikamu zvekubayiwa kwenhomba, tiri kuona kuti vari kubayiwa nhomba yechipiri vanenge vari kuramba vaine kaushoma tichienzanisa nevari kubayiwa nhomba yefirst dose. Munoti
zviri kuitika izvozvo ndezvekuti panotanga kubayiwa vanhu vanotanga vachitya vachinotarisa, ende ipapa pavari kutarisa kuona kuti iye akanobayiwa second dose haana here kana kuzombonetseka netseka. Izvi zvinozoita kuti vanhu vange vachiwana confidence muvaccine ichingoenda ichingoenda. Munozviziva imini kana munhomba zvaiitika kuti vanhu vakambotanga vachitiza nhomba kachikoro chaitovharwa pasina kuuya vana nekuti paizouya mota kuzobaya vanhu nhomba. Asi vanhu vakazopedzisira kuona kuti vaya vakabayiwa nhomba havafi, vanhu vakatangawo kuwanda. Saka izvozvo ndo zvinhu zvinowanza kushanda zvinoitika.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, hurumende inoti vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro, uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 36,896. Uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pachiuru nemazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 1,523, kuchitiwo vanhu vari kurwara vari muzvipatara vaive makumi matatu nevana. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu nemumwe chete vafa nhasi muTaiwan mutsaona yechitima yaitika. Vanhu vanodarika zana vanonzi vakuwara apo chitima chabuda munjanji mushure mekubondera pamotokari. Vakuru vakuru muTaiwan vanoti tsaona iyi ihombe kudarika dzimwe tsaona dzechitima dzakamboitika munyika iyi. Makambani emuAmerica akawanisa vanhu vatsva mabasa zvanga zvisingatarisirwe mwedzi wapera. Izvi zvinonzi zvabatsirwa nekubayiwa nhomba yeCOVID-19 kuri kuitwa vanhu pamwe nemari yakadirwa nehurumende yekubatsira makambani ari kutatarika nepamusana peCOVID-19. Vanhu zviuru mazana mapfumbamwe negumi nezvitanhatu kana kuti 916,000 vakawana mabasa muna kurume. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti kubva musi wechipiri 6 kubvumbi nhengo dzaro dzichange dzave kushanda mazuva matatu pasvondo anoti muvhuro, chipiri nechitatu chete, dzisingaendi kubasa nemusi wechina nechishanu. ZIMTA iyo yakapinda mumusangano wane zuro iri pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions inoti yatora danho iri zvichitevera kutadza kuwirirana pakati pehurumende nevashandi vayo kwakaitika nezuro mumusangano wekuzeya nyaya dzemihoro nemari dzekubatsirikana weNational Joint Negotiating Council. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta waGoodwill Taderera vanoti vazivisa nhengo dzavo kuti vakaramba kutambira zvakaiswa patafura nehurumende. Hurumende inonzi yakati yaikwanisa kuwedzera mihoro yevashandi vayo nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana inova mari shoma pane iri kudiwa nevashandi vehurumende. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi ravo. Asi vachitaura neStudio 7 marimwe zuro, vaMavhima vakati hurumende yakazvipira kugara pasi ichikurukura nevashandi vose vehurumende kuitira kuti zvinenge zvichinetsa zvigadziriswe. Tanonoka wande weStudio 7 abata vataderera kuti tinzwe zviri kurongwa neZimta.
Pari zvino tabvumirana kuti tinongosevenzawo mazuva matatu pasvondo. Mamwe mazuva tinenge tisingaende kubasa. Havana kutipa deti rekuti izvo vachazodzoka kwatiri rini. Saka nekudaro under normal circumstances tinowanzoziva kuti panopera musangano panobva panzi deti remusangano unotevera ndirini. Zvino ivo havana kutipa. Saka nokudaro tabvumirana kuti isu ngatimbomirai kana vazotideidza zvetikakurukura vakawedzera toita mamwe mafungiro anoita kuti tiwedzere mazuva ekuenda kubasa.
Ko bazi rezvedzidzo mambotaura naro here pamusoro pechinhano chamatora ichi vati chikwamuri?
Takabvira kare tichingotaurirana. Uyezve takatombovatumira gwaro rataiti imimiwo. Zvakanaka kuti mutibatsire kunyengetedzana nemushandirwi wedu kuti tiwedzerwe mari. Zvino iye mushandirwi wedu inova ndiyo Public Service Commission vakaramba vongomirira kuti zvikoro zvivhurwe vasingadi kutaura nesu. Saka iye zvino zvikoro zvavhurwa votideidza hapana chavanouya nacho chakatsarukana. Isu tichizviziva zvedu kuti kune vamwe vavari kupa mari dzakaringana kupfuura dzedu sehurumende. Saka isusu tiri kuti kwatabvira kwareba tichingotaurirana zvose kubazi rehurumende bazi romushandiro. Saka isiri kuti takasununguka zvakare kuti vatideidze tirambe tichingotaurirana kusvika tasvika patinowirirana. Chikuru kuvandudza mari yacho kuti ikwanewo zvekuti mhuri dzedu dziwane chekudya, dzokutiwo kana tichienda kumabasa tiwane zvekupfeka, tikarwarirwa vana vawanewo zvokurapiswa nazvo kana nesu. Tiendesewo vana vedu kuzvikoro. Zvese izvozvo matanho atakatokurukura kare nehurumende kuti ndo zvatiri kutarisira kuti zviti.
Vana vechikoro munombovafungavo here musati matora matanho akadai?
Vana vechikoro ndivo vatinofunga zvakanyanya. Saka takapa hurumende mukana wekuti ngatitauriranei. Isusu seZimbabwe Teachers Association takati zvikoro ngazvivhurwe. Kune vamwe vakati ngazvisavhurwe. But nokuti isu taifunga vana vechikoro zvakanyanya nenguva yavakarasikirwa nayo yokudzidza, takati aiwa vama dzangu ngativhurei zvikoro kuitira kuti hurumende izvione kuti tinoda zvikuru kubatsira vana.
Havanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimuta ava Goodwill Taderera vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuChegutu. Makateerera kuStudio 7 chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitefenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo. Sangano rinotungamira nhabvu yepamusoro rePremier Soccer League razivisa zuva richatanga mitambo yenhabvu mushure memwedzi gumi nemishano kusina nhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele razivisa kuti mitambo yemwaka uno iri kutanga musi wa15 Chivabvu. VaNdebele vati vapa zvikwata zuva ranhasi kutanga gadziriro, asi pasina mitambo inotenderwa pakati pezvikwata zvemugungano iri kusvika makundano atanga. Izvi zvauya kwapera gore nemwedzi inoraudzira nhabvu yakapedzisira kutambwa munyika nemhaka yekutya kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Aimbotambira Dynamos Stanley Chirambadare anoti Zimbabwe yange yasaririra zvikuru nedzimwe nyika munyaya dzenhabvu yemumusha.
Bora tinofunda kutadzoka, tofa kutamba bora. Bora tinotamba iri kana tichitamba tinenge tichitamba tichitarisira kuti kana tashika kumberi uko tinenge tichizotamba nedzimwe nyika dziri kunzo. Saka kana dzimwe nyika dzakatanga kutamba kare, isusu takanguti vavava. Petinozosangana nadzo tinodyiwa zvachose. Saka tinofanira kutoti titopindawo mukutofanotamba kutoti mabhora etinotamba techipractisa kuti tisangane kutamba nedzimwe nyika. Asi zvinotangira kumumba, inonzi charity begins at home. Totanga kumbotamba tega tichitsvaga vanogona vachona. Then tozodi. Saka ndinoti bhora ngari chitotanga kutotambwa zvechokwadi ndinosapota muizvozvo.
Asi zvikwata zviri mugungano iri zvati zvichatanga gadziriro nechipiri svondo rinouya. Kwapera zororo yeEaster iyo yatanga nhasi. Asi mumwe muteveri wenhabvu vatatenda muchena havasi kufara kuti mitambo iri kudzoka musingatenderwe vatsigiri munhandare.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude. Because my team is an survivor. Nekutora mari pagedhi. Kuti mutambo musina vanhu hazviti.
Zvikwata zvichakwikwidza zviri mumapato nemapato muBulawayo, Harare, Mutare nezvishavane. Caps United, Dynamos, Herentals, Yada, Harare City neZPC Kariba dzichange dziri muHarare. Bulawayo Chiefs, Bulawayo City, Chicken Inn neHighlanders dzichange dziri muBulawayo. KwaMutare kuchange kuine Black Rhinos, Cranbourne Bullets, Manica Diamonds neTenex dzichibatana neFC Platinum ngezi Platinum Stars, Triangle neHwawa idzo dzichange dziri kuzvishavane. Zvikwata zvichapedza zviri pamusoro muguta rega rega zvichasangana masemifinari. Zvikwata izvi zvakatopedza kare kunyoresa vatambi vazvo vemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzororo reEaster pamwe nezviri kuitika munyika. Takatarisa dambudziko reCOVID-19. Mumanzi wa Mechanic Manyuruke and the Puritans ichiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatenderi vechiKristu vacherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba hwokwira. Mitambo yebhora yotanga mwedzi unouya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve nezororo reEaster rakanaka.